Vakawanda vapinda musangano waitwa muHarare vati gurukota rezvemari muzvinafundo mutulimuren vanofanira kuisa mari yakawanda kubazi redzidzo yepasi nekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvikoro. Mumwe wevapa pfungwa dzavo ndavanokusikapikwa avo vati kana bazi iri rikapiwa mari yakawanda zvikoro zvinokwanisa kudzikisa mari dzinobhadhariswa vabereki.
Zvikoro munzvimbo zhinji hazvina dzimba dzekudzidzira dzakakwana nezvimwe, saka zvinofanirwa kupiwa mari yekuvaka dzimba dzakawanda nezvimbuzi kuti vana vadzidze zvakanaka.
Vamwewo vakaita savasimba raShechipindura avo vanodzidza paMidland State University vaudzawo musangano wanhasi uyu kuti hurumende inofanira kubhadharira mari yechikoro kune vaya vanoshaya kuitira kuti vakwanise kudzidza kudarika padhigiri rekutanga zvinove zvisiri kuitika pari zvino. Vakawanda vatiwo bazi rezveutano rinofanira kupiwa mari yakawanda nekuti muzvipatara hamuna kumira zvakanaka sezvo musina mishonga uye vashandi vakaita sana mukoti nana chiremba vari kusiya mabasa nekuda kwekuti havasi kupiwa mihoro inokwana uye kushaya zvekushandisa zvakakwana mumabasa. Sharon Marapara ndemumwe ane muono uyu achiti bazi rezveutano rave nemumwe mutoro mukuru wekurapa vechidiki vane utano hwaparara nekutora nekunwa zvinodhaka.
Vabereki mukuona tiisusu vana tuva mitoriro tine maeducation nestaff but mari yaeducation centers mashoma muzimbabwe and aripo acho ari kudhura, so we suggest that government iso set aside yotivakirawo mari yacenters ari accessible.
Ati hurumende inofanira kuzadzisa chika cheafrican union cheabuja declaration icho chinoti hurumende dzinofanirwa kupa zvikamu 10 nezvishanu zvamabhajeti adzo kumapazi eutano. Gore rapera gurukota rezvemari muzvinafundo nxuve vakaisa zvikamu 10 zvebhajeti renyika kubazi rezveutano uye pavakabvunzwa kuti sei vakatadza kuzadzisa chiga ichi vakati bazi iri raiwana mari yakawanda kubva kunyika dzinobatsira zvaitoita kuti bhajeti rebazi iri ridarike kurudziro yeabuja declaration. Dzimwe nyaya dzabuda nhasi ndedzekuti hurumende inofanira kuisa mari yakawanda kubazi rezvemaindastry nemabhizinisi kuitira kuti revandudze hupfumi nekumutsiridza makambani ari kuvhara. Vakaremara vabudawo zvine mutsindo vachiti bhajeti rinofanira kuisa mari yekusimudzira raramo yavo muzvikoro, kumabasa nekudzimba dzavo. Dr Tafara Marazi vati nekuda kwematambudziko anosangana nevakaremara bhajeti rinofanira kuisa parutivi mari yedisability allowance kumunhu wega wega akaremara munyika.
Patona maspecial grants ndoda kuti monthly disability allowance toda kungati monthly disability allowance ipwe munhu wese akaremara despite imo yeweki nekuti mugovernment yati mari yatikupuwa haisi kukwana.
Panyaya yekuti hurumende ingawanepi mari yekupa vakaremara ava vatendaidimikira vesangano reicasat international vati nyika ine zvicherwa zvakawanda.
We've got over 66 minerals dziri muno munyika, saka mari idzodzo idzo dzinoshandiswa pakutengeswa kwemaminerals idzodzodzo dzinogona kutorwa a certain percentage ichibatsirawo kune vanhu vane madisabilities in terms of their sustenance.
Vamwewo vapinda musangano wanhasi vakurudzira vanxuve kuti vape Zimbabwe Anti-Corruption Commission mari yakawanda kuitira kuti ikwanise kurwisa uori uhwo vati hwatekeshera nenyika yese. Nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda neDurban University of Technology muzvinafundo Gift Mugano vati zviri pachena kuti mapazi eutano, dzidzo nemaindastry anofanira kupiwa mari yakawanda, asi vati gurukota rezvemari hariteereri zvinotaurwa neveruzhinji neparamende gore rega rega.
Saka bhajeti iyi inongova exercise inongoitwa tradition dzajaira, asi hazvichareve chinhu kwakungotaura kuti vanhu vanofanira kutaura asi chinotorwa hapana. Saka tinoshaya kuti vanoreve kuvanhu vade chikuita vari kusikwawo kungogadzira bhajeti ravo ita zvavanogada kuti havateereri vanhu vanotaurira parliamendi yacho haina simba rekuvapfu.
Vanoongorora nyaya dzeupfumi uye vakamboshanda mubazi rezvemari vamasimba John Manyanya vati misangano yekunzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pebhajeti haina zvainobatsira nekuti gore rega rega hurumende haitevedzeri kana bhajeti rainenge yaronga pachayo.
Pazvazvinoita majende zvekuti zvinokanganisa level of confidence yevanhu state programming activities. Vanhu vatanga kuona sekunge tiri kuita mahumbwe nguva dzose tokutamba nenguva dzevanhu.
Vange vachitungamira musangano wanhasi muHarare Senator Jerry Gotora vati vafara nekuti vanhu vakawanda vapinda musangano uyu zvikuru sei vakaremara uye vati zvabuda musangano uyu zvinogona kuendesa nyika mberi kana zvikatevedzwa mugwaro raro rinoratidza kuti bhajeti richange rakamira sei. Rebudget strategy paper iro rakaturwa kuparamende muna Chikunguru, vanhuvi vakazivisa kuti bhajeti ravo richakoshesa nyaya dzekukwezva vekunze kuzosima mari dzavo munyika, kutsigira mabasa ekurima nekugadzirwa kwezvinhu pamwe nekudzikamisa mari yemunyika. Vakativo vanotarisira kuti upfumi huchakura nezvikamu zvitanhatu nezviga zvishanu kubva muzana, sezvo nyika ichitarisira gohwo rakanaka nekuda kwemwaka unotarisirwa kunaya kwemvura yakawanda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.